Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewetshilela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri chikunguru 23 2024. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvimwe zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri werimwe sangano revadzidzisi vekumaruware Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe Vaobet Masaraure vanodzingwa basa reurayiridzi. Vamwe vasikana vechidiki voita mabasa emakombi kutsvaga cheuviri. Gurukotare zvemari muzvinafundo Mutole Ncube votarisirwa nemusi wechina svondo rino kuparura urongwa hwebhajeti hwepakati pegore kana kuti mid-term budget review. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri werimwe sangano revarairidzi vekumaruware Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ Vaobet Masaraure vadzingwa basa nebadzi rezvedzidzo yepasi. VaMasaraure vanga vachidzidzisa pachemhanza hai kuwedza. Mutsamba iri mumaoko eStudio 7 mukuru mubazi rezvedzidzo kumashonaland East amai Anatoria Ncube vati VaMasaraure vanga vasiri kuenda kubasa kubva zvavatanga kusapiwa mari yemihoro muna 2019. Asi vati havana kuzoenda kunotora mari yavo apo yakatanga kuuya kubva kudzokera pamwe nekusi havana kukwanisa kudzokera kubasa kwacho. Kubva zvavatanga kurwira kodzero dzevarayiridzi VaMasaraure vanga vachisungwa vachiendeswa kujeri uye kumbopambwa nekuitwa kafira mberi nemapurisa nevasori. Mukuziya nezvenyaya iyi Blessing Zulu Studio 7 abata VaMasaraure kuti tinzwe divi ravo.
VaZulu tinoshamisika nhasi ndichitambira gwaro rakanyorwa musi wa 30 March rinoti handichatendirwe kushanda public service shinzi ndakasizirwa salary yangu ndikasarega kunoiclaima uye ndikabva ndazorega kuya kubasa. Zvinove zvinhu zvenhema dzabikwa nevanhu ende procedure yashandiswa haiwanikwe pamitemo yedu yepublic service.
Zvii zvinofanira kuitwa VaMasaraure kana munhu achida kudzingwa basa?
Zvatoziva isu ndezvekuti munhu anoendeswa kuhearing otongwa onzwika side rake renyaya yake. Zvinove zvinhu zvisina kubobvira zvaitika panyaya yangu zvinotondivhundutsa kuti vanhu vanonzi vaitwa masummary dismissal nekuti havasa kuya kubasa vanhu vasingazikanwa kunzi varipi.
Asiwo imi manga muchienda kubasa here VaMasaraure nekuti tsamba ika iri kuti mange mave nenguva musingaende kubasa kwacho?
Ndane nguva ndichienda kubasa ndichirambidzwa kuloga in ndichiendesa maletter of demand emalawyers angu kuti ndibvumidzwe kuita basa rangu. Asi ndozonzi nhasi ndotumirwa tsamba yekuti takudzika basa nekuti wanga uri absent. Zviitwa pasina kuitwa hearing. Saka zvinhu zvekuti mamwe madetails ese tichazenge tiburitsa mumahearings hatichatarisa kuti achaitwa. Danho rataa kugara naro pasi nemalawyers tiri kutarisa tichiona kuti tingakwanisa here kufaila agent chamber application yekungodismisa dismisa uchete tisingaende kumamerits enyaya yacho kuti izotorwa kuti ivo vafudzwe kunzi vadzokere kunoita heri kana mamwe mastrategi atichange tichizoita nemagweta akawanda mastrategi avari kutaura.
Mune chivimbo here chekuti muchadzoserwa pabasa VaMasaraure nemamiriro akaita zvina?
Ndatoziya ndechekuti pekupedzisira tichadzokera kubasa nekuti kudzingwa uku hakusi pamutemo, hakuna kutedzerwa gwara rinotarisirwa pamutemo yepublic service nemalabor rights angu semushandi. Ndaane 10 years ndichishandira hurumende, handingangodzingwe sembwa pavanhu vandaa ndichisevha makore esaya wongomuka ati dambura ukama. Hazviiti ende hazvibviri.
Mutungamiri wesangano reATUZ Vaobet Masaraure vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Zvichakadaro, sangano reATUS rabudisawo gwaro richiti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muzvikoro. Gwaro iro rinonzi Policy Brief on State of Education in Zimbabwe, riri kutarisa nyaya dzekodzero dzevarairidzi, mwanasikana uye kushanduka kwemamiriro ekunze nezvimwe. Ngatinzwei hurukuru yaitwa naMavhilas Mushanganya weStudio 7 nemunyori mukuru weATUS Robson Chere.
Zvimhinga mupenyu izvi zvatatarisa kana kuti matambudziko atatarisa aya hatina kugumira pakutaura matambudziko asi tatisu tinokwanisa kupa pfungwa dzokuti matambudziko aya angagadzose sei ende mupfungwa dzatapawo tataura isu mugwaro rataparura iri kuti zvinoda kuitwa zvakafanana nezvekuti panyaya yemuhure yevarairidzi inoda kuti iwedzerwe hurumende yowedzera muhure yevarairidzi varairidzi wowanikwa nekupinda muzvikoro vachifara vasinga zopedzewo nguva vachienda kumaricho totarisa nyaya inechekuita nekubhadharwa kwavana vechikoro hurumende inofanira kutsvaga nzira dzakati wandei angave madonor agents kana chii vangabatsire kubhadharira vana vechikoro kana kuwedzera budget kwete kuti vana vandozvishaya kuenda kuchikoro nekuti vari kubva kumhuri dzemhuri dzinotambura totarisa zveche kuita nekodzero yemwanasikana muchikoro tirikuti panofanira kunge paine mapolisi aripo ekuti vana vanokwanisa kuwana zvikwanisiro zvavanoda zvakafanana nemasanitary pads uye dzidziso kune vamwe vose maererano nekukosha kwekudzidza kwemwanasikana sezvo iri kodzero yake zvekare tikatarisa zvezvine chekuita neclimate change tiri kuti panofanira kunge paine dzidziso yakakwana yekuti kuchazouya ingava cyclone pangaitwa zvakati zvakati segadziriro zvisingazokanganise zvikoro zvedu saka zvese izvi zviri mugwaro iri
muchange muri kupa gwaro iri kunani uyezve munoshuvira kuti chii chichange chizoitika mushure mekunge maendesa gwaro iri.
Gwaro iri rakananga kuruzhinji rweZimbabwe, rakananga zvekare kunyanya kumakurukota edzidzo vanoona nezvedzidzo muZimbabwe pamwe zvekare ne maparliamentarians vanomiririra vanhu muparamende saka kumakurukota edzidzo tichaendesa zvekare pamwe chete nekuparliamendi nekuti gwaro iri richabatsira zvikuru kuti munhu wose anzwisise matambudziko aripo chechekuita nedzidzo.
Munyori mukuru weATUS Robson Chere vari parunare muHarare naMavhilas Mushanganya weStudio 7. Studio 7 yatumira mivunzo kumutauriri webazi rezvedzidzo yepasi vataungana ndoro panyaya yegwaro iri nekudzingwa basa kwavamasaraure asi vati vachiri kuunganidza minduro uye kuverenga magwaro atavatumira asi vanga vasati vatumira minduro pataenda pamhepo. Mamwe madzimai echidiki ave kuita mabasa aisimboonekwa sevanhurume chete akaita sekutyaira makombi, mishikashika kana kuita mahwindi. Vamwe vanoti izvi zviri kukonzerwa nekuoma kweupenyu asi vamwe vachiti uyu munongedzo wekuti madzimai akapiwa mukana haana chaanotadza kuita. Jeffrey Moyo anotipa nyaya inotevera.
Namo yakaunzwa nedenda reCOVID-19 yakatanga kupararira munyika muna 2020 ndiyo yakasunda muzare rumbidzai gomo kuti vatange kuita windi wemotokari dzemushikashika.
Ibasa randakatanga mulockdown zvinhu zvaoma vanhu zvinhu zvachinja life yachinja ndirimo mulockdown imomo ndopandakaomerwa neupenyu saka ndopandakatanga zvemushikashika ndichienda kubhindura Harare Bhindura.
Vanotyaira tekisi pana Copacabana muHarare muzare Precious Nyananga vanoti vakatanga basa iri muna 2009 apo vanoti kuenda kweupfumi kumawere pasi peutungamiri hwamushakabvu Robert Mugabe ndiko kwakapa kuti vatsvage nzira yekurarama.
Ndakazvitanga 2009 mushure mekunge zvinhu zvisina kumira zvakanaka ndandine license rangu kana kutanga kuitotsvaga zvaindipo kuti ndirarame. Upenyu hwangu hwakachinja bhozi rakakwanisa kuendesa vana vangu kuchikoro vakapedzawo.
Muzare Ronika Duduo anoti ane chitambi chokuchairawo uye ari kudawo kuchaira makombi sevamwe.
Ndokona kushidzira makombi, ndinogona kudriver makombi wacho, ndinogona kugeza makombi acho. Basa rinoitwa nevarume iroro inini ndinogona kutoriti, but hatisi kupiwa mukana wakadai.
Chipanga mazano musangano reWomen's Coalition, Muzare Bridget Mashaya Hanya vaudza Studio 7 kuti mazuva ano nekuda kwekuoma kweupenyu madzimai achaite zvekusarudza mabasa.
Mazuvano madzimai echidiki avhurikira pfungwa, saka vakuona mikana yekunge vachipundutsa upenyu hwavo vachishandisa basa remaoko avo mumigwagwa pamwe chete nekutyaira mota dzedu dzechidiki dzatinoti mateki.
Mutungamiri wesangano repassengers association of Zimbabwe vatafadza Goliati vati vanotendera nawo namuzvare Mashaya Hanya.
Mazuvano kwaane vakadzi vakutyaira vanotyaira zvakanaka zvikuru, zvichireva kuti chinogonikwa nemunhurume munhukadzi ane chigonawo.
Muzvare Rumbidzai Gomo vati ivo madzimai anofanira kusiya tsika yekugarira maoko vobva vashanda sezvinongoita varume.
Kune madzimai akasiiwa nevarume ari kuchema kana kuti madzimai ato nevarume. Munhu wemudzimai ngaashande, munhu wemudzimai ngaatsvake mari, munhu wemudzimai must be a hustler. Ikonomi yatira isikuda mudzimai akarara nezamo mukana.
Mukuru mubazi rezvemadzimai amai Lilian Matsika takaendesa vati itsika yavo kukurudzira madzimai kusadzeza kuita mabasa anonzi ndeechirume.
Isu seministri inomiririra vanhukadzi tinomufaro mukuru nokuda kwekuona vanhukadzi vaakushandawo mumabasa avakanga vasingatenderwi kushanda achinzi ndeye vanhurume.
Bumbiro renyika rinokurudzira kuenzaniswa kwemikana pakati pemadzimai nevanhurume munyaya dzemabasa. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Jeffrey Moyo.
Kuru vanoti ngaiziwe paruzhinji, ndo zvatinoita pa Studio 7 muchirongwa Live Talk kubva muvhuro kusvika chishanu tichikurukura nezviri kuitika munyika nepasi rose. Hurukuro dzine udzamu nenyanzvi mune zvematongerwo enyika, zveupfumi, zvekurima, zvevechidiki, zvemadzimai nezvimwewo. Chipiri tinoite izviya.
Hakuda ni anonzwa muineni Tavo Kancube tichizeya nyaya dzevechidiki ndichiti let us connect muchirongwa The Connection.
Kupa chitatu hapa
tiritose muchirongwa Diaspora Forum tichibata nyaya dzinechekuita nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Muineni Jonga Kandemiri kaviri pamwedzi tichiita majana nemumwe wangu mutungamiri Nkomo.
Kuchina kunei?
China ndechemadzimai panyaya dzebudiriro yemadzimai muchirongwa. Ngatikurukurei madzimai. Muineni wenyu Marvelous Mhlanganya huye tichiita majana nemumwe wangu Standakile Mhlanganya.
Gati sangane yipa Live Talk na 8 o'clock masondo ose kubwa muvuro kushika chishanu pa Studio 7 ye Voice of America pa radio, Facebook, nepa web page inoti www.voashona.com. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa emuUganda afumobata jongwe muromo achipinda mumigwagwa kuti arambidze vechidiki kuratidzira padare reparamende nenyaya dzeuori. Mutungamiri wenyika iyi vaYoweri Museveni, avo vave nemakore anodarika makumi mana vachitungamira nyika, vanga vayambira vechidiki ava kuti vave kuda kutamba nemoto. Vechidiki vanga vachida kuita zvakaitwa nevamwe vavo muKenya, kuratidza kutsutsumwa neutungamiri wenyika yavo. Vamwe vanopikisa vasungwa nemapurisa vachinzi vari kupesvedzera vechidiki kuratidzira. Mutungamiri wehurumende Israel vaBenjamin Netanyahu avari muAmerica vachitarisirwa kutaura pamberi pedare reparamende reCongress mangwana uye kuitawo musangano nemutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden. Vanoti panogona kunge pave kuda kubvumiranwa kumisa hondo pakati penyika yavo nechikwata cheHamas. A apo gurukota rezvemari muzvinafundo mutole Ncube vari kutarisirwa nemusi wechina svondo rino kutura mudare reparamende ongororo inoratidza mashandisirwo akaitwa mari yechikamu chekutanga chebudget renyika mukati memwedzi mitanhatu yekutanga kwegore kana kuti midterm budget and economic review. Mapoka akawanda ane tarisiro dzakasiyana-siyana nezvichaturwa negurukota iri. Sachigaro vekomiti yeparamende inoona nezveupfumi vari mumiriri weZaka South muparamende vaClemens Chiduwa vanoti
pamidterm review minista vedu vachazenge vachitarira atinoti the state of the economy kuti upfumi hwenyika hwedu iye zvino hwakamira zvakadini. Houya zvene mapolicies matsva anogona kunge achienderana nemamiriro akaita upfumi. Houya nemarevenue measures zviga zvokuti nyaya dzemari dzinenge dzakamira sei. Hatizozivi hedu kuti vachauya nesupplementary budget here, asi pamwe inogona kusaivapo.
Mutungamiri wesangano revezvitoro reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDenford Mutashu vanoti sevezvitoro vanotarisira kuti kushandiswa kwemari tsvaezigi kuchapararira kumapoka akawanda.
Nekuti pari zvino vezvitoro vanoti vakatambira mari yezigi kubva kune vatengi vari kushaya kwekuzoiendesa nekuti vanogadzira zvinhu vari kuiramba. Vanobvuma vacho vari kushandisawo exchange rate inenge iri pamusoro-soro semuenzaniso panguva inoyi vanga vachishandisa 21 zig to 1 US.
Vakambotungamira sangano revemabhizimusi reConfederation of Zimbabwe Industries Dr. Calisto Jokonya vanotiwo tarisiro yevemakambani ndeyekugadzirisa matambudziko emari nekushayikwa kwemagetsi izvo zvinove zvikuru zviri kunetsa vemabhizimusi ari pamutemo.
Our expectation, I think nyaya yerevenue iri kunetsa, nyaya yemagetsi iri kunetsa iko zvino. Saka both government nemabhizinesi, we need accountability. Those in this and that don't tell the city our semun we business. Otherwise the my business at the moment are good tumble. Zukurusa.
Asimushina fundo nube, vakato zivisa murukure avakaita nebepa na oresande mail sondorino, kuti avasikuzo parura supplementary budget, vachiti nyika ine mari inoikwanira kuita zvose zvainoda. Izvi zvinotsigirwa nenyanzvi mune zveupfumi vari chipanga mazano chebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe vape assistance Gwanyanya, avanoti nekudzikama kwakaita upfumi hwenyika avaone zvakakosha kuti pawedzerwe imwe mari mubudget riripo.
Zvino zvavanoreva ndezvekuti kucharamba takangosunga kuti tinge tiine dzikama. Saka hatigoni kutarisira zvakawanda. Vari kuramba kudhindwa kunoitwa mari kusina kutsigirwa nemabasa nezvishandwa munyika nekuti kunokonzeresa kushayiwa dzikama.
Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara vanoti nguva zhinji hapana hapo zvikuru zvinotarisirwa mubudget repakati pegore nekudaro havana zvavari kutarisira kunze kwekungonzwa kuti mari dzakashandiswa sei nehurumende. Sezviri kutaurwa naDr. Chitambara, budget repakati pegore ragara zvaro kazhinji richingotarisa kuti urongwa hwehurumende huri mugwara here. Asi nekuda kwenzara iriko gore rino, vakawanda vane tarisiro yekuti zvimwe hurumende ichawedzera mari mune zvimwe zvirongwa zvakanangana neveruzhinji. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, nhasi tiri kutarisa nyaya yekuti danho remutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden rekuti havasi kuzokwikwidza zvakare musarudzo yemutungamiri wenyika rakanganisa zvakanyanya zvakadii zvirongwa zveRepublican Party, iyo ichangobva mukusarudza vaDonald Trump zviri pamutemo kuti vamirire bato iri musarudzo yemutungamiri wenyika muna mbudzi. Mutoro wenhau Scott Stearns weVoice of America anotipa zviri kufungwa nevavhoti nezvedanho ravaBiden iri munyaya inotevera yamunoverengerwa naEvans Zininga weStudio 7.
Kuzivisa kwakaita vaBiden kuti havachakwikwidzi zvakare musarudzo kwakashamisa mumwe muvhoti wekuGeorgia vaJohn Diggs.
I think a lot of people like me in the United States who are particularly maybe in the middle, underside, or even leaning Democrat.
Ndinofunga kuti muAmerica mune vakawanda vakaita seni, vachiri pakati nepakati, vasati vazvipira kuvhotera bato kana kuti vakarerekera kuDemocratic Party, vari kushamisika zvikuru nedanho ravaBiden, uye hatizive kuti izvi zvinorevei kwatiri.
Mumwe muvhoti wekuGeorgia vaJohnny Bester vanoti vaBiden vaifanira kunge vakazivisa kare kuti havasi kuzokwikwidza.
I was a little nervous about the direction of our country because of Biden being in office for such a long period of time. And I didn't want to see that again, to be honest.
Ndakawe nika kuchika, ni gwarara indoro toga ni nyika, uye kuda kutungamira nyika kwe makore akawanda kwa wa Biden. Kutaura choko adika, ndenge ndisi nga adikuti warambe wa shitungamira. Asi, ukatarisa iwe wa Biden, watarisa wa Trump, unongo shivunza kuti kondia ni mumu angati tungamire.
Mudunure Ohio imwe nengo yebato rema Democrats wa Richard Freeman, vanoti wa Biden wa inge wa sinamukana we kukunda wa Trump.
Well, I think it's a good decision. I think he didn't have a chance against Trump. Too many people were concerned about his age, which I was too.
Ndinofunga kuti idano rakanaka. Ndinofunga kuti Biden vainge vasina mukana wekukunda vaTrump. Vanhu vakawanda vainge voshushikana nezera ravo nekuti vakura. Kana neni zvainditambudza.
Kunebraska muvoti amai Kathy Lindmeyer vanoti Biden vainge voratidza kukwegura kana mupfungwa kubva zvavakasarudzwa kutungamira nyika.
I'm sad because I do feel that Biden did a good job and he really came into this wanting to unify.
Ndinonzwa kusuwa kwakanyanya nekuti ndinofunga kuti vaBiden vakaita basa guru uye vakauya muofisi vachida kuunza kubatana munyika asi izva zvina kuitika.
Ku South Carolina mumwe muvoti Mariana Hall anoti danho ravaBiden harisi kuzoita kuti asavotere vaTrump.
I think it's going to be really interesting to watch the Democratic Party kind of scramble to determine who they're going to put in his place.
Ndinofunga tichaona chipatapata mubato remaDemocrats vachiedza kuti ndiani achatungamira bato iri musarudzo. Ndiri kuona vamwe vachiti havasi kuda kutsigira mutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Kamala Harris nekuda kwezviri kuitwa nehurumende zvisiri kufarirwa nevakawanda.
Mumwe muvoti wedonho reWashington Jill Holm anoti amai Harris ndivo vavari kuda.
Rooting for Kamala. Love to see a female up there, you know, and I think Kamala is incredibly sharp. Speaks well. I think that she's ready.
Ndiri kutsigira amai Harris. Ndoda kuona mudzimai achitungamira. Ndinofunga amai Harris vane njere dzakapinza, vanogona kutaura. Ndinofunga vakagadzirira.
Mudunhu wore Oregon muvoti vaDavid Strong vanoti vakagadzirira kutsigira amai Harris.
You know, it's not a given that Kamala Harris is going to be the nominee. If she's not, then I think there's going to be more.
Hakusi kuti amai Kamala Harris ndo vachasarudzwa kuti vatungamire. Asi vakasarudzwa, ndinoona pachizoita ropa rakaipa pakati penhengo dzeDemocratic Party.
Stacy Pritt wekuNew York anoti zvinhu zvakaoma kuti maDemocrats akunde vaTrump.
We need somebody who is younger, who will seem more confident at least. Whether or not...
Ndiri kutsigira amai Harris. Ndoda kuona mudzimai achitungamira. Ndinofunga amai Harris vane njere dzakapinza, vanogona kutaura. Ndinofunga vakagadzirira.
Muvoti wekuNew York zvakare Madeline Mills anoti vaBiden vakanonoka kuzivisa veruzhinji nezvedanho ravo rekusakwikwidza.
I wish that the Democratic Party had figured this out earlier so that it doesn't feel so rushed and chaotic at the moment.
Ndinoshuvira kuti dai bato remaDemocrats rainge ragadzirisa nyaya iyi paine nguva kuitira kuti zvisaite kunge zvechimbi chimbi uye zvisina kurongeka. Asi ndinofunga dai vaBiden vapinda musarudzo vaikundwa navaTrump.
Kunyangwe vaBiden vakati vari kutsigira amai Harris kuti vatungamire bato musarudzo yemutungamiri wenyika. Nebato ravo, nengo dzebato ravo dziri kutarisirwa kuvhota pamusangano mukuru weDemocratic National Convention kuChicago mwedzi unouya. Nyaya iyi yatumirwa naScott Stearns weVOA, mukaiverengerwa neni Evans Zeninga, VOA Studio 7.
Yave nguwa enyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Pa Studio 7 muri sei apo maswera sei. Vedwe vana veZimbabwe ngavasavhundutsirwa. Toda kubata vaenzi vedu zvakanaka, toda kubata vaenzi vedu zvakanaka. Saka vanhu votadza kuratidzira vachichema nhunha dzavo here kuti tinzipo. Kusvika rini kuti tichitambura tiri kune dzimwe nyika kudai? Toshikari ini tichitambura nekushungurudzwa kudai. Nedzimwe nyika tikushaya rugare muSouth Africa muno. takunzi woti kaona vatinofana kuti tichemerewo tiratidzire tichitsvagawo kudavirwa zvakunzi munovharirwa munonzwai kuzama kutyisidzira vanhu ngavambozama kuratidzira tione zvavanode kuita zvacho
ndinotenda kuti vaBiden vakaisa zvido zveAmerica nyika yavo pamberi pane zvido zvavo ivo vakabuda mumujaho wekuti vasarudzwe asi ndiri kushamisika kwaTrump uko taitoonawo pamifananidzo paine vanhu vatema variko munhu aitaura kuti I don't like these people kutaura vanhu vatema chete mainteresi evanhu nemaonero akasiyana asi I think Americans should keep Trump out dai mavangobatsire pasi rino rese vanhu vatema varungu vanofunga nevamwe vanhu vese kuti to keep Trump out tapota kunyange tiri kuno kwedu kuno kuAfrica tine zvido zvedu zvizvitinoonawo kubva kuna America
makadiko muri yeZimbabwe anokwasai ndimufundisi moyo ndatiregai nditsiure vana veZimbabwe kunyanya vanogara mukati menyika yeSouth Africa nokuti kaita manzwi nemashoko kaita kukandarana nyoka mhenyu kaita kuti maSouth Africa mazhinji akatsamwa zvinotyisa kuburikidza nokuona mwana weZimbabwe wakabuda ari paTikTok ari mujere achitaura kuti munofunga kuti makangwara mukatisunga tinodla mahara tinopfeka mahara tinodzidza mahara mvure mahara hatibhadhari rendi togeza mvura inodziya tinowana breakfast lunch supper saka zvinhu zvakafanana izvozvo hatizvikurudziri chiri munhu wakawanda tikazva kuti unowana zvakadaro chirega kudaro hakuna chinhu chinodadisa kuva mujere jere rinodadisa chinoshamisira chii nakunaka chinoshamisira mujere chii tarasai mone taakutukwapi napapi kuti vanhu ava tarasai kwavasvika saka ndirokumbira vana vezimbabwe tizvibati natenda
zvakataura murume nezuro uyo pamarinda eiroseka ngaasatityidzira zvokuti isusu tivhunduke nekuti sadhagi iri kuuya muzimbabwe kuvhunduka chatikwatara hunge une katuriko ndotendazve vajobs scala nespeech yavo yavakapa vakuchinyatsa kuona vajobs scala kuti nyaya yakanga iripo kuti vajobs scala vavharirwe mutirongo yanga iri nyaya yekuti ivo navachamisa vaseparetane sekuda kwavaitoitwa nemapurisa nevamwe utungamiriri hwezano pf kuti vajobs scala varamba vari mujere kusvika maelection apera vajobs scala vakuchinyatsa kuona pari zvino izvi kuti nyaya yanga itika kuti vavharirwe mujere yanga iri nyaya yekuti vajobs scala vasange varipo pamaelection
idzo dzanga dziri pfungwa dzavamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika asi vanoda kutumirwa nhau ngavaitezve kunyorera panhamba idzodzi kwete kutumira mashoko muchirongwa chedu chevechidiki chethe connection chelife talk kuna 8 p.m. nhasi tiri kutarisa nyaya yemamiriro akaita zvino muzvikoro kusanganisira dzidzo yemwanasikana kurarama kwevarayiridzi nezvimwe zvichitevera gwaro raburitswa neatuzi rekuti zvinhu zvaita manyamamire nerongo munyaya yedzidzo kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai whatsapp nhamba dzinoti +1 202 465 0318 vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 13860 ne 15460 kilohertz pashortwave mazuva ose munokwanisawo kunzwa studio 7 na6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 6175 7255 shortwave sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi mutungamiri werimwe sangano revadzidzisi vekumaruwa reatus vaobert masaraure vanodzingwa basa reurayiridzi vamwe vechidzimai vechidiki voita mabasa emumakombi gurukota rezvemari muzvinafundo mutori ncube votarisirwa nemusi wechina svondo rino kuparura urongwa hwebhajeti repakati pegore kana kuti midterm budget review tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana anokoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndokusiya mina Standikile Musanga.